Maitre Mond avasi munhu mutsva mubasa ravo iri. Tikatarisa vakamboshanda kuLondon, kuUnited Kingdom. Vakashanda zvekuUkraine.
Taona vashanda munyika dzakati wandei, zvichavabatsira nenzira dzipi kana vouya kuZimbabwe?
Ukraine ndo yandaona sekuti inenge ine chinhu chainoratidza pakusarudzwa kwavo. Inzvimbo yanga ine makakatanwa. KuZimbabwe woto kuziva kuti pane makakatanwa ari kuita. Saka experience yavo yekumboshanda ikoko kunana kunzvimbo dzakaita sana Ukraine inovabatsira. Tozoya kudu reAfrica, tinoona kuti Maitre Mond vakashanda kuZambia, vakashanda kuSouth Africa. Saka vane manzwisisiro avanoita dunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Matambudziko avanotarisana navo kana vasvika muZimbabwe angava api?
Vari kuswowira munyika ine makakatanwa pane zvematongerwo enyika. Tinoziva kuti isusu sarudzo dzakaitwa muna August 2023 hadzina kubudisa zvakatambirika nevanhu vese mukati menyika nekunzowo kwenyika. Chechipiri, vari kuuya munyika ine zveupfumi zvisina kumira zvakanaka. Vanhu havana mabasa, zvemari hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Vari kupinda zvakare munyika iri kuratidza kuti haichinyatsodyidzana neAmerica zvakanaka. Tinotora muenzaniso wezvakataurwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe pavakanosangana navaVladimir Putin vekuRussia. Vakataura zvavakataura pamusoro pekuti America iri kushanda neMalawi, iri kushanda neZambia, ichisiya Zimbabwe yakasurikirwa. Kana kuti iri in isolation.
Mabata nyaya yandanga ndichiuya kwairi, munoona sekuti zvinopa chimiro chipi pakati pekudyidzana kwenyika idzodzi?
Ukama weZimbabwe neAmerica hunoratidza kuti hunonetsa kufamba zvakanaka, kunyanyanyanya kana hurumende yeZANU PF ikaramba ichienderera mberi iriyo hurumende iri.